Pasi pechibvumirano chasainwa nemiriri weEU muZimbabwe vaJobs von Kitchman negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, bazi rezveutano richawana mamiriyoni makumi mana ekusimbaradza nyaya dzeutano, uyewo Zimbabwe Electoral Commission yapiwa mamiriyoni mashanu nemazana mapfumbamwe ezviuru zvemadhora ekushandisa pasarudzo. VaNcube vatenda EU nerubatsiro urwu.
The country remains focused at achieving the high standard of healthcare delivery and to attain high quality of life for all its citizens. We are cognizant of the fact that
sangano esa anobatsira akaita se European Union
vatiwo kusikirwa kwezek kwakakosha sezvo kuchiuya apo hurumende iri kuda kuti munyika muve neutongi hwejekerere sezvo zvakaonekwa kuti izvi ndizvo zvinoita kuti nyika ibudirire munyaya dzeupfumi. VaKitchman vati vanofara kutsigira mabasa eutano munyika vachiti vanhu vane utano vanorarama kwenguva yakareba vachishandira nyika yavo. Vatiwo sarudzo dzakajeka uye dzinoitwa murunyararo dzakakosha kuti munyika muve nebudiriro. Vanotiwo vachatsigira masangano anoshanda akazvimirira.
Kunze kweZEC tichapawo rubatsiro kumasangano anoshanda akazvimirira kuti abatsirika nepanyaya dzekuongorora kuvhota pamwe nekudzidzisa vanhu kodzero dzavo.
Vati rubatsiro rwavawana nhasi rwakakosha zvikuru pakusimudzira utano hwevanhu munyika.
Iyi mari iri kuda kuti hurumende isimbaradze kuchengetedzwa kweutano hwevanhu.
Dr. Mangwiro vatiwo mari iyi ichaita kuti nyika igare yakagadzirira kana pakanyuka zvirwere zvakaita seCOVID-19. Vaenderera mberi vachiti mari iyi ichashandiswawo pakusimbaradza mabasa ana mbuya utsanana avo vavati ndivo vanhu vanotanga kubatsira vanhu.
Ngatisapotei mahealth workers edu at the base kumaclinics chaiko, vaveko vawanikwe manesi nemavillage health worker varipo papost vachishanda, towana mishonga yacho yekuti vashandise. Tikasimbisa ikoko tichaona kuti vanhu vanoita self referral vachienda kumadistrict nekumaprovincial hospitals vanoita vashoma.
Vachitaurawo pachitiko ichi sachigaro veZimbabwe Electoral Commission Justice Priscilla Chigumba vatenda rubatsiro rweEU vachiti rinobatsira zvikuru pabasa rekuronga sarudzo. Vati rubatsiro rwavakawana kubva kuEU muna 2016 kusvika muna 2020 rwakabatsira munyaya dzekunyoresa vanhu kuvhota pamwe nekuita misangano yemapato ezvematongerwo enyika akapinda musarudzo dza2018. Justice Chigumba vati kunyange hazvo ZEC ichiwana mari kubva kuhurumende, zvinofadza kuti EU iri kuramba ichitsigira komisheni yavo nemari yekunze kuti ikwanise kuita sarudzo.
The incoming finance you'll be able to assist us with the harmonized elections next year.
Sachigaro werimwe remasangano anongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanoti zvaitwa neEU zvakanaka nekuti bumbiro rinobvumidza kuti makomisheni akaita seZEC awane mari kubva kunze kwenyika.
Saka idano ratino tambira nomufaro kuti vakwanisawo kuti vawane mari yakaita seiya iyoyo inovabatsira kuti vakwanise kusimudzira zvinoitwa kusimudzira zvesarudzo.
Vatiwo pane basa rakawanda rinoda kuitwa sarudzo dzisati dzasvika uye ZEC inofanira kuva nemari inokwana kuita basa rese iri.
Chatinokumbira panguva ino kuti ZEC ikwanise kuwana zvikwanisiro kuitira kuti panozosvika gore inouya inge yava nemari yakakwana yekuti ikwanise kurana election muno muZimbabwe. Kwete kuti mari yozongosvika chete maelections aroda kuitwa, zvinova zvinokanganisawo kugadzirira kunenge kuchifanira kunge kuchiitwa neZEC kuti election ibude zvakanaka.
Zimbabwe iri mushishi rekugadzirira sarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende nemakanzura kana kuti harmonized election gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.